Matsotsi akasungwa aya anonzi aipfuisa zvidzvarwa zveZimbabwe izvo zvaitorerwa nechisimba mari, mafoni zvekudya pamwe nokubatwa chibharo munzvimbo dzazvinopinda nadzo zvisiri pamutemo muBotswana. Mukuru wemapurisa ePlumtree Police Station amai Sylvia Mangena vabvuma kuti matsotsi aya akasungwa nemusvechi namangwanani. Varume ava vanonzi vachamiswa pamberi pedare rePlumtree Magistrate Court nemusve muvhuro, apo vachatarisana nemhosva dzinosanganisira kubata chibharo nekuba. Muzvare Agnes Risero avo vanobva kwaMutare vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwechikwata ichi kuchaita kuti vana veZimbabwe vasina magwaro vasununguke mukufamba.
Vanhu vanowanzoshungurudzwa vari kushungurudzwa like nekutorerwa zvinhu. Kutanga madzimai varonyashungurudzwa nekubatwa chibharo, nekutorerwa pamwe tumari twavanenge vainatwo, vamwe twavanenge vashanda. Ndo mashungurudzirwa vari kuitwa, vamwe varikubva vasiya vaurayiwa futi.
Muzvare Rusero vaenderera mberi vachiti shiro yavo kuona vasungwa vachitongwa vobva vapiwa mutongo woupenyu hwavo hwose mujeri, nekuti kushungurudzwa kwavanoita vanhu kunonzwisa tsitsi.
Vamwe vanobata munhu vari kana 5. Unenge watouraya munhu bhozi munee achararama sei, emotionally, physically, even socially, zvinenge zvatomuafecta, zvinenge zvatojemeja kana life yake. Saka if you kuti vanhu ivavo they should be, vanofanirwa kupiwa justice, life in jail kana kutosentenswa to death.
Nokuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika uye kushaya magwaro ekufambisa, zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kupinda muBotswana nemuSouth Africa zvisiri pamutemo, izvo zvinozoita kuti zvisangane nematsotsi akaita sevarume vakasungwa muBotswana nemusvechina. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.